vachitaura nezvechigwe 7 mutaurowezan pf masingo varunanda vanoti bato rava ratopedza kutsvaga rutsigiro uye rinoendeesa kutora matunhu ose makumi maviri nematanhatu achakukidza sevakaita muna 2013 vandava vanoti ndc alliance pamwe nemamwe mapato anopikisa ari kuchema nhando achipomera bato ravo mhosva yemhiri zvinova nekuti vari kutya kudyiwa musarudzo
futi nokuseridza ngoma yezioni kuri kuhwina 2023 zvekuchema-chema izvozvo zviri kutaurwa navanhu aya vaelectioni vanhu vanovhota kambeni yedu tingati taapadhuze iko zvino tatopedza asi taakudzokorwa zvedu kuti maareas aya anenge akangoda kuti adzokororwe abadada waiaaaoeection
mugore 2008 mdc yakakunda zanupiel pazvigaro zveparamende ikatora zvigaro 14 kubva pazvigaro 26 asi mdc alliance inoti rwende runo rutora zvigaro zvose sazvigaro wezanupiel uye vari kumirira bato ravo kumasingo west vaisakazanira vanoti vatomirira kupemberera chigaro chavo nekuti basa vakatopedza kare
masingo west tiri kukunda zvino musindo darika nguva dzose nekuti taatitishanda tiri muvanhu tichizadzikisa zvido zvevanhu saka tichakunda musi wa 30 zvino musindo hai hatina intimidation yatoshandisa isi vemusangano tinodhiriva zvinhu zvinodiwa nevanhu vanhu vovhotera musangano wavo wavanoda vanhu vakadyiwa kare
asi achigara mdc netungamirwa navanelson chamisa vajames gumbi vanoti gore rino mutambo wakasiyana uye vanovimba kuti vanokunda zanupiel zvine mutsindo vachiti gore rino vakangwarira kuti vasabirirwe vagumbi vanoti nyaya inoisa kubata ravo yekuwana nhengo mbiri mbiri munzvimbo imwe chete yakaziswa nekudara vave mubishi rekutsvaga rutsigiro kuti vatsvaire zanupiel nemamwe mapato ari kukukwidza
musarudzo kana nyaya yebalot box ikagadziriswa napresident vemitamisa tichakunda zvakanyanya zvino mutsindo
asi vamwe vakaisa mapepa avo vari vaviri kukutu central vacrispa musoni vaikakavadzana vaenesto mandingo vanzi ndo vapfumirwa nemdc alliance varipa mashoko abudiswa navagumbi vachiti havawirirani nazvo mutungamiri wetransform zimbabwe uye vari nhengo yemdc alliance vanotiwo zvabudiswa navagumbi manyepo vangaribvume vati vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muvanhu izvi zvichaita kuti nyaya iyi irambe iri manyamamire nerongo uye ichigona kunatsa mdc musarudzo studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemdc alliance vawatchman mume kutinze zvizere zviri kuitika sezvo mashoko ari kubuda mumasvingo ari kupesana ndakamira studio 7 ndiro mumasvingo ndinigandiri maramba